mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore varatidza kusafara nekunonoka kuri kuita magweta ehurumende kuunza kudare mapepe ekupikisa chikumbiro chakasvitswa navachombo navachipanga chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Amai Mushore vaudza gweta riri kumirira hurumende panyaya yevaviri ava kuti chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso chinofanira kunzwikwa nekukasika, saka nokudaro vati magweta ehurumende anofanira kunge asvitsa kudare mapepa avo ekupikisa zvikumbiro zvevaviri ava panopera zuva ranhasi, kwete kuti vangoya kudare vakabata maoko chete vachiti vari kupikisa zvikumbiro izvi pasina chinozvitsigira. Gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi vaEdmond Nyazamba vati chaita kuti vauye vakabata maoko inyaya yekuti havasati vawana magwaro enyaya iyi kubva kudare raMajor Street. Gweta rakamirira vachombo navachipanga valavmo madhuku vatsimira zvaturwa nedare vachiti havasi kufarawo nezviri kuitwa nehurumende panyaya iyi vachiti vasungwa vagarisa vari mujeri uku hurumende ichiita hayo zvekunanazira.
Hatisi kufara nazvo, itori nyitsira yavo yekuti vava pamwe vava kutya kuti vanhu havanokwanisa kuzobudiswa, saka zvese zvokuti taakupostponaye toda kuzoresponda kuda kungoti vatenge nguva yevanhu havagara muchitorongo because havana kana mareason angati dare rai repamusoro rirambe chimberi.
Vamadhuku vati nyaya iyi yave kutarisirwa kudzoka mudare mangwana.
Tapinda mudare nhasi vestate vanofanira kunge vachitaura kuti vachiri kurambirei kuti ana chombo navana chipanga vasapuwa bei, havasati vapindura. Patakapinda mudare vhiki rapera neFriday vakakumbira kuti nyaya inzwike nhasi kuti vaone kuresponda, vauya futi nhasi vasina kuresponda. Saka tazowirana mudare kuti ngavachiresponda nhasi, vakarega kuresponda kana kusare kunyaresponda ti nyaya yakunzwika mangwana. Saka tiri kudzokazve mudare mangwana musi wechina na9 makuseni.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori mukutenga kwavanonzi vakaita imba yekuGlenlawn muHarare, uye vanonzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo mukutora kwavanonzi vakaita mari kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nekune rumwe rutivi, vachipanga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza masoja zvichitevera mashoko akanga aburitswa nemukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vachiti vaizopindira kana zvinhu zvasvika pakaoma zvichitevera makakatanwa aiva muZANU PF. Vasungwa vaviri avo vakasungwa pakapindura masoja zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro vakanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street iro rakati vachombo navachipanga vaigona kuzokuvadzwa neveruzhinji, avo varakati vakatsamwira vaviri ava nemhosva dzavanonzi vakapara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.